Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 5 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi hapana chitakwanise kuona kubva mangwanani, tataurirwa mangwanani kuti garai panzvimbo madroping stand pabusta repamusango. Saka taswera ipapo tadokuedze kubata kucommunicata, hapana chakwanise kuiti.
Vagari vekwamutsvangwa kuchimanimani East vanoti nhasi vaswera vakagarira guyosembwa sezvo chikafu chavanga vakamirira chisina kuuya. Hurumende yeAmerica inoti dutu mupengo recycloni idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi.
Saka navari kutedzera zvekuita kuRwanda nenyaya dzekuchenesa maguta, vadiwo kuchitedzera zvekuita Rwanda iri kucherechedza kuti munyika mavo makaita chitiko chisingafadzi munhu wese chekuurayana kwakaitika kuRwanda.
Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondwa kwemarudzi muna 1994. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anobatsira anonzi ari kuramba achienderera mberi nekubatsira vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo recycloni idai mumatunhu echimanimani nechipinge kuManicaland, izvo zvaita kuti mimwe migwagwa nemazambuko zvichifambika. Mumiriri wechimanimani West mudare reparamende vari nhengo yeZanu PF amai nokutola Matsikenyere vanoti zvino zvinenge zvave kutanga kuratidzika mudunhu ravo zvichitevera mabasa ari kuitwa nemasangano anobatsira akasiyana-siyana achishanda nehurumende ayo vanoti ari kugadzirisa migwagwa pamwe nemabhohoro zvakanga zvaparadzwa. Amai Matsikenyere vanotiwo vanhu vakawanda mudunhu ravo vave kukwanisa kuwana chikafu nekuda kwekugadziriswa kwemigwagwa nemazambuko zvakanga zvaparadzwa. Asi varamba mashoko ekuti chikafu chiri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika, vakati mudunhu mavo vezvematongerwo enyika havasiyo vari kusvitsa chikafu kuvanhu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Iko zvino kuchimanimani upenyu hwaakuda kudzokera panzvimbo. Migwagwa yakufambisa, izvo zvisiri kucherewa mabhohoro nehurumende. Vanhu vari kupiwa chikafu. Zvikuru kwedu uku tiri kupiwa dreini, vanhu vogaisa, vodya zvaanani. Nekuti vanhu vanga vakaafektiwa, minda yavo yanga yakaenda, magardens akaenda, vamwe dzimba dzakaenda, marodhi akaenda. Saka izvozvi zvaanani nokubvira kwaita hurumende.
Tiri kunzwawo vakawanda vanga vachichema kuti havasi kuwaniswa chikafu, vamwe vachiti chiri kuzopiwa chichiitwa zvematongerwo enyika. Mudunhu menyu zviri kufambawo sei?
Isu zvatinoita kungosvedzera vanhu vovungana. Kana chikafu chikavuya, ivo vanongopa madonors acho. Hatisati tambosvika patinopiwa isu semapolitisiyeni. Patapedzisira kupiwa, INSCO sedhona ndo yakaunza chikafu. Saka vanhu vanga vakawandisa vavari kuma over 1000 vanga vauya kutsvaga chikafu. Saka 1000 vanhu vakapiwa 200, vazhinji vakaenda vachigunun'una chaizvo vachiona sokuti ene mahampers aya avhurwa. Vati dhona rakabva ravimbisa kuti richadzoka, zvinova zvisina kuzoitika. Saka kusadzoka ikoko kwakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti ndofunga vanhu ava vanga vane chokuita naMD, but isusu hatisisu tinopa chikafu.
Kuchine vari kuwanikwa here vakashaya? Nokuti tinonzwa kuti kwava kune imbwa dzaa dzichibatsira kufemedza. Pangafungidzirwa kuti pangadai paine vakashaya?
Kwedu ndiko kune vanhu vazhinji vane hama dzakafira. Zvazvinoita munoona chimanimani sedistrict Isuwe kuwesti wanu wanenge wachienda kunana kiti kunoita mabasa kunotsvaga goridhe kunoshanda kumataundi. Saka vanhu vedu vekuwesti ndo vakanyanya kuafektwa hama dzavo zhinji dzakafira ikoko. Saka mariro avo vanochemerwa kuwesti. Saka saizvozvo vanhu vokwedu vakaafektwa zvakanyanyisa vane vazhinji mhuri zhinji dzine vanhu vazhinji vasina kuwanikwa.
Ndezvipi zvamungatarisira rubatsiro rwamungatarisira mune ramangwana?
Izvezvi we are now building mane mane we kuti vanga vakarasikirwa namagardens avo tichanga kuvapa maseedlings kuti vatange kudyara vamwe vakarasikirwa nemaorchards vamwe vakarasikirwa nezvakawanda infrastructure mapumps aipamba mvura kubva murwizi achinda kumagardens ose akakukurwa. Saka izvozvi tiri kuita appeal kune vose mawell wishers vangada kutibatsira kuti vatibatsire along those lines.
Vanga vari mumiriri weChimani Mani West muparamende amai nokutula Matsike Nyere vebato reZANU PF vari parunare kwakare kuChimani Mani West neStudio 7. Zvichakadaro vagari vekwamutsvangwa kuChimani Mani East vanoti nhasi vaswera vakagarira kuyosembwa sezvo chikafu chavanga vavimbiswa kuti chichadonhedzwa nendege mudunhu ravo chisina kuuya. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti chii chatadzisa chikafu ichi kusvitswa kuvanhu. Ngatinzwei hurukuro yataita nakansura weward 23 vaJoel Dumakwezu.
Nhasi hapana chatakwanise kuona kubva mangwanani tataurirwa mangwanani kuti garai panzvimbo madropping center. Saka panguva yacho iyoyoyo tataurira vanhu vese vemuwadhi mangu kuti vaungane panzvimbo 1 vachazvitende koungana pabooster repamutsvangwa. Saka taswera ipapo tadu kuedze kubata kukomunikata hapana chakwanise kuitika. Saka manherana apazouye kandege ka1 kauya nezvinhu zvishomashoma vobva vaende koise kukliniki. Saka tazwa kuti zvinhu zvacho zvanga zviri zvepakliniki asi ruzhinji harina chiraona.
Ndiani angati mugarire chikafu?
Vekukomandi senda nevamwe vazotibatsira izvezvi vazotipaita kunze ndege 3.
Ko migwagwa haisati yagadzirwa here zvokuti chikafu chiuye nemigwagwa pane kuti chinge chigarirwa chekudonhedzwa nendege?
Takagadzira migwagwa asi handisi kuziva kuti chinomboita kuti ivo vaunze nendege tichiti mugwagwa takagadzira taisweramo nevanhu veruzhinji tikatobatsirwa neEconet iko zvinezvi tiri kutosweramo tichigadzira mugwagwa yacho. Motokari dziri kufamba up and down handizivi kuti ivo vanomboda kuunza nendege kuti chitosi here kuti zvinhu zviuye zvishoma here zvisakwana vanhu kana kuti vanonga vachizviita kuti zvidii.
Asi vari kuzviziva here kuti migwagwa yaakufambika?
Ndakaendako inini kuChimani Mani District ndikataurira DA, ndikataurira kanzuru, ndikataurira everyone vanga arimo nevakuru vemasoja nevakuru vemapurisa kuti migwagwa takagadzira. Nevanhu vedu tiri kugadzira, kugadzira kuti zvinhu zvione kufamba nerod. Tinofamba ngekuchipinge toende kwamabheka, touya pamakwaha, tokwire kuende pandiemi. Tikanga tasvika pandiemi, tinenge tatamwa wadhi mangu. Vanhu vanongouya ipapo panonga pagumire motokari asi ivo vanongoti tode kuunza nendege, handizivi kuti tikonzere ndechei.
Chii chamaa muchitarisira kupiwa nhasi?
Hatina chetinotomboziva kuti chii chavari kupa nekuti ivo vanongouya nezvavanonga vafunga pamwe pamwe pacho vanouya netiufu, pamwe pacho vanoziva ari kupa mafuta negrocery, pamwe pacho vari kupa zvemablankets. Saka hatisi kuziva isu taingogarira kuti chetapiwa kuti tione kubatsirikana.
Saka iye zvino chikafu makamira sei?
Anhu haana chikafu chacho, dambudziko tinaro. Anhu haana chikafu, takatomirira izvezvi. Mukaona netembere izvezvino panguva inei kuma26 kudai tembere dziri kutofamba kuende kumba dzakaswera dzakamirira zvisindi dzauya mangwanani nenzara.
Vanga vari kanzura weward 23 kwamutsvangwa kuChimani Mani East vaJoel Dumakwezu vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vari parunare kwakare kwamutsvangwa neStudio 7. Hurumende yeAmerica inoti dutu mupengo recyclone Idai rakaparadza dunhu reManicaland zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi nekudaro icharamba ichiona kuti vanhu veko vavana rubatsiro. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 kumuzinda weAmerica, mukuru anoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vapinda mumatambudziko kuUSAID vaJason Taylor vati kunyange hazvo vari kushanda nemamwe masangano mukugadzirisa migwagwa pamwe nekuvaka zvivakwa zvakaparadzwa pari zvino vari kunyanyokoshesa zvakanyanya kubatsira nezvinhu zvekudya kuitira kuti upenyu husarambe huchirasika.
USAID is prioritizing life-saving response in this case, which doesn't necessarily...
USAID iri kunyanya kukoshesa zvakanyanya zvinhu zvinobatsira upenyu pari zvino. Zvisinganyanya kusanganisira kuvaka zvivakwa asi kune vamwe vanogona kubatsira hurumende mune izvozvo. Asi dzivaiwo kuti seUSAID tagara tine zvirongwa zvekubatsira budiriro yemunzvimbo idzi.
In these areas that focus on long-term developmental progress and
Vateila vati dambudziko rakawirwa nevagari vekumanikaland rakakurisa zvekuti hurumende yeZimbabwe haigoni kugadzirisa dunhu iri vari vega pasina rubatsiro. Vateila vati vakashanyira dunhu remanikaland nechikopokopo cheWorld Food Program kunova kwavari kuisa mari yerubatsiro vakatiwo chakanyanyovavhundutsa kuona kutambudzika mupfungwa kwevanhu vedunhu iri. Vati vana vavakaona vanga vasina mufaro. Vati zvakakosha kuti mushure mekunge vanhu vekumanikaland vabetserwa nezvinhu zvakadai sezvekudya nekuvakirwa dzimba, vanofanirwawo kuzobatsirwawo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane. Vateila vati vari kuchimanimani nechipinge havana kuona pamwe nekumbosangana nevagari vaiti havasi kuwana rubatsiro nekuda kwebato rezvematongerwo enyika ravanotsigira. USAID yatiwo ine unyanzvi hwekudzidzisa vanhu vemuZimbabwe kuti vakwanise kutarisa muchadenga kuti vaone kuti madutu mupengo anokwanisika kuitika rini uye achibva nekupi pamwe nematanha vangatora kudzivirira kuparadzwa kweupenyu nezvinhu kana hurumende ikavakumbira. Kubva zvaita dutu mupengo recyclone Idai, America yabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni maviri ane mazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Zvichakadero, hurumende, United Nations nemasangano akazvimirira nhasi vaparura urongwa hwokutsvaga nechimbi-chimbi mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vangangosvika zviuru mazana matatu vanoda rubatsiro kudunhu remanikaland uye pavanhu ava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe vari vana vadiki. Mumatunhu mapfumbamwe akavhiringwa necyclone Idai mune zvikoro zana nemakumi matatu nezvipfumbamwe zvakaparadzwa izvo zvakasiya vana vechikoro makumi mapfumbamwe zviuru vasina pekudzidzira. Hurumende inoti vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuzivikanwa kuti varipi
uye mazana matatu nemakumi mana nevana vakafa mutsaona iyi.
Huwandu uhu hunotarisirwa kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondwa kwemarudzi muna 1994, mumiriri wenyika iyi muZimbabwe vaJames Musoni vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe vabatane nekushanda pamwe kuitira kuti nyika ive nerunyararo nebudiriro. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Muhurukuro yataita navo mumusha weGlenora muHarare, vaMusoni vati kupondana kuRwanda kwakaitika nekuda kweruvengo rwainge rwagara rwuripo pakati pemarudzi kwenguva yakareba, asi vati zvakapera mushure mokunge vanhu vaona kuti vaifanirwa kushanda pamwe chete nekubatana kuitira kuti nyika yavo ifambire mberi. Vati nekuda kweizvozvo zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mapato akasiyana-siyana, masangano nevanhuwo zvavo vashande pamwe mukusumudzira nyika. VaMusoni vati kunyange hazvo Zimbabwe isingakwanise kutevedza zvese zvakaitwa neRwanda, zvakakosha kuti pave nerudo nekubudirana pachena pane zvakaitika pamwe nekunyaradzana kuitira kuti pave nekuvimbana kuti vanhu vakwanise kugara zvakanaka pasina kurwisana.
So unity has been very helpful. The second thing is to hold ourselves accountable.
Saka kubatana kwakakosha. Chechipiri kubuda pachena uye nekutevedza gwara reutongi hwejekerere. Chechitatu kufunga zvakadzama kuti nyika neupfumi zvingasimudzirwe sei.
Not only embracing good governance and unity, but we need to transform our country, to transform our economy.
Vamusoni vatise kuona kwavo Zimbabwe inogona kufamba negwara rakafamba neRwanda kana vanhu vese vakatevedzera gwara rehurumende rekusimudzira upfumi nemagariro evanhu Revision 2030. Rwanda ichatanga kucherechedza makore makumi maviri nemashanu paitika kupondana kwemarudzi nemusi wesvondo, uye muZimbabwe mucherechedzo uyu uchaitwa kuwarupe Jesuit University muHarare nemusi wechishanu chinotevera. MuZimbabwe makapondwa vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nemasoja ehurumende kumatunhu ematebeleland nemidlands kuma1980s, uye kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa kuranga vakauraya vanhu, kuripa kana kunyaradza vakafirwa, kana kubvuma chaiko kuti izvi ndizvo zvakaitika kuti vanhu vematunhu aya vagadzikane mupfungwa dzavo. Nengo yeboard resangano replatform for youth development vaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara chose kuona kuti vamunangagwa vari kudzidza kubva kuRwanda, zvichibudikidza nekutanga kwavakaita National Cleanup Campaign iyo yave nemwedzi yakawanda ichiitwa muZimbabwe. Asi vati vangafara zvakanyanya kana vamunangagwa nehurumende yavo vakadzidza kubva kuRwanda kuti yakaita sei kupedza hondo yemarudzi pamwe nekunyaradza nyika iyi, izvo zvaita kuti ive imwe nyika yakabudirira chose muAfrica.
Saka navari kutedzera zvekuitwa kuRwanda nenyaya dzekuchenesa maguta, vadiwo kuchitedzerawo zvekuitwa Rwanda iri kucherechedza kuti munyika mavo makaita chiitiko chisingafadzi munhu wese chekuurayana kwakaitika kuRwanda.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hongu Rwanda yakaita zvakanaka chose, asi vakati havafari kuti mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vanombunyikidza vemasangano anopikisa. Zvichakadai, mumiriri weRwanda, vashandi vekumahofisi ake nevashandi veRwanda nhasi vabatana nameya weHarare vaHebert Komba mukutsvaira musha weGlenora pasi pechirongwa cheNational Cleanup Campaign icho chinoitwa chishanu chekutanga pamwedzi wega wega. VaGomba vaudza Studio 7 kuti vafara chose kuti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevagari, vakaenderera mberi vachiti izvi zvaderedza dambudziko remarara muguta. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAlgeria varatidzira kekutanga kubva pakasiya chigaro mutungamiri wenyika vari kurwara vaAbdelaziz Bouteflika, muchiitiko chicharatidza kana mhepo yeshandiko iri munyika iyi ichiramba ichizovhuvhuta. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kutanga nhasi manheru kuita kongresi yemudunhu reNorth America muguta reColumbus kuOhio. Kongresi iyi ichange ichikokerwa nevanyarikani vakabva kuZimbabwe vanoti sachigaro wemadzimai mubato iri amai Linet Karenyi nenhengo yeparamende amai Linda Masara uye mumiriri weMDC kuBritain vaElliot Febvre. Musangano wanhasi uchatanga nekunyoresa vanhu vari kubva kumatunhu eEast Coast, Canada neWest Coast. Mushure mezvo, nhengo dzabva kumatunhu dzichatanga kuseya nyaya yezvinzvimbo zvichavhoterwa mangwana zvichitevera mazita evanhu vakadomwa kuti vakwikwidze zvinzvimbo zvedunhu reNorth America. Vanoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDC North America, vaNick Mada, vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri mubishi kuita makongresi aro matunhu ose ari munyika pamwe nekunze kwenyika pachigadzirirwa kongresi huru iyo ichaitwa mwedzi unouya muna Chivabvu. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro navamada kuti tinzwe nezvemusangano wavo.
Programu yekongresi yedu inotanga nhasi chishanu ichapira musi weSunday, musi weshondo. Vanhu vedu mamembers leadership vari kubva kumastates akasiyana, tosangana kuColumbus, Ohio kutangira nhasi.
Matunhu akadodoma here vanhu vanozokwikwidza?
Madunhu vari kupedzisa maprocess acho iwayo, but vava ne tarisiro yekunge vapedza. Ndinotarisira kunge ndichiwana zvese izvozvo munguva shoma shoma iri kutotevera, but vari kupedzisa zvese izvozvo, zvinenge zviri kufamba zvakanaka.
Izvi zvakaitwa pachena pasina mutauro?
Dichitarisira zvandaka taura sa organizing secretary dichipira vano sarudza ndinovimba kuti vanotevedzera nzira idzodzo kana zvisina kutevedzerwa tinongodzokera kuti tiite zvinhu zvine donzo remusangano saka matarisiro andinoita pari zvino ndisati ndapiwa feedback yes zvinenge zvichifamba zvakanaka
saka mungati vanhu vese vakafara nemafambisirwo akaitwa zvino
handisati ndawana munhu anopokana nezvese zviri kuitika pari zvino saka ndinotarisira kuti zvinhu zvese zvakafamba zvakanaka uye zvichafamba zvakanaka handisati ndawana report back inorakidza kuti pane vane kupokana vanogunun'una kana vanorwisana nazvo
tinonzwa kuti amai Linette Karenyi namai Linda Masara vari muno muAmerica pane zvavachauya kuzoita here pamusangano uyu wekongresi yenyu
ndinovimba sekutaura kwamaita kuti mai Karenyi namai Masara sevatungamiri vedu zvunhu zvinorakidza kwatiri isu sevatungamiri vekuAmerica membership yedu takavazivisa saka zvinoreva kuti kuvapo kwevakuru zvinorakidza kuzotsigira nekutibatsira kufambiswa kwekongresi
kana pakaita kusawirirana vanokwanisa kugadzirisa zvinhu here kana kuti vanenge votoendesa nyaya yacho kumahofisi yenyu okuHarare
inini saorganizing secretary muvaki wemusangano muno muAmerica handitarisiri kunyanya kuti pane kusawirirana kunofanira kuitwa nekuti zvinhu zvese izvi takashanda nguva yakareba tichigadzirisa musangano saka panokwanisa kuita kuti mahiccups tokungogadzisa kuti apa topafinaliza sei uye vakuru vedu varipo kudai zvinhu zvakatonyanyisisa kunaka ende kunge varipo vakuru vemusangano vakatumwa nemusangano wese kutaura harvest house saka ndinovimba kuti hapana zvichatinetsa kuti donzo redu ribudirire vanokwanisa kuzvigadzirisa
vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDC North America vaNick Mada vachitaura vari parunare vari kuPhiladelphia Natanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chemaWarriors achisati chawana zvikwata zvekuenzana nazvo masimba segadziriro yacho yema2019 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaFelton Kamambo vanoti havasati vawana zvikwata zvekuedzana masimba nemaWarriors segadziriro re2019 Africa Cup of Nations kusvikira musi wa12 kubvumbi apo pachaitwa mubatanidzwa kana kuti draw yezvikwata zvichanokwikwidza mafinal eAFCON. VaKamambo vanoti kunyangwe hazvo vanga vachiita hurukuro nezvikwata zvine mukurumbira muAfrica zvakaita seNigeria, Ghana, Ivory Coast neSouth Africa. Vatungamiri vezvikwata izvi varamba kuzvipira sezvo zvingaitike kuti Zimbabwe iswe mugungano rimwe chete navo kumafinare. VaKamambo varamba kuti Zimbabwe yakatowana kare mutambo nemasuper eagles ekuNigeria. Vachitivo vachazivisa kana musi wa12 kubvumbi wadarika kuti zvinhu zvakamira papi. Zimbabwe yakakwanisa kuenda kumafinare eAFCON muna 2004, 2006 na 2017 asi chingobuditswa munharaunda yekutanga. Asi manager waMaurias vaWellington Pandare vanoti rwendo rwino kunotsva demo kuti saramupini.
Tinotarisirawo kuita zviri nani kukura first round zvatogara tichipererawo. Tutarisira timokurawo first round Egypt vakomana vamboitawo history.
Mumwe mutambi weMaurias Janipiri anotiwo havasi kuenda kumafinary kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko asi kunokwikwidza zvakasimba achiti iye Maurias akasimba zvekusvika mukota finary.
Aya kwatikenda ko we want to go there and make sure that we just get this quarter finals but we end up going there and it shows kuti team yedu inotamba zvakanaka and we can make it tinosikutogona kusvika mukota finals.
Maurias akapedza ari pamusoro mugungano ravo remunzira yekuenda kumafinary ayo achatanga musi wa21 chikumi. Maurias akapedza ari pamusoro peDemocratic Republic of Congo, Liberia pamwe neCongo Brazzaville mugroup B. Zvichakadaro makundano ekaso laga Premier Soccer League ari kupinda musondo rechipiri pachitarisirwa chaunga chinotyisa Baba Pius Stadium. Apo zvikwata zviri kutarisirwa kukwikwidza zvakasimba Capes United neHighlanders zviri kubandana. Zvikwata izvi zvinopiwa mari nekambani yeNet1 iyo yatichabhadharira vatsigiri venhabvu vanopinda mumutambo uyu zvikamu makumi mashanu kubva muzana pamari yega yega yavari kufanira kubvisa pagedhe. Sezvo mutambo uyu uri kuita madhora mashanu, vese vachada kuona vachabvisa madhora maviri nemasendi makumi mashanu chete. Asi chikwata chine mukombe uyu cheFC Platinum chine mutoro wakaoma apo chiri pamusha nevavakidzani vavo vetriangle. Kubvira Platinum yapinda munhabvu yepamusoro haisati yamborova triangle mumandava stadium mumutambo weleague. Muteveri wePure Platinum Boys vaJameson Chiseko vanoti iko zvino havasi kuita zvekutamba.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzira zvakakwana paya zvekuti Saturday tirikurova 3-1.
Mushure mekurova Mushwani Stars 2-0 mumutambo wavo wekutanga, murayiridzi weDynamos Lloyd Gove ari kutarisira kuti vatambi vake vachaita zvimwe chetezvo apo vari kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium nesvondo kusangana neHwange, iyo yakakundawo yadha 2-0 mumutambo wayo wekuvhura makwikwi emwaka uno. Mimwe mitambo iriko mukupera kwesvondo yakamira seizvi: Mugovera Ngezi Platinum Stars vs Mushwani Stars, Blue Chips vs Tier 1, ZPC Kariba vs Herentals, Yada vs Chicken Inn. Nesondo, Manika Diamonds vs Harare City, Chapungu vs Black Rhinos. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Muchirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi. Tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kusangana neavo vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kuManicaland nekumasvingo.
Hello.
Hello, makadii?
Ndipo makaita wanda. Ndikubhuya nasarudzai kuvhenyika. Kuti manani kungori nanowo hako kungotyisa kwokuti yei magarira acho mangita akungotye mvura zei.
Kwakazombonaya here mushure mekunaya kwakaitwa kuya?
Kunongonaya tuma rainshowers zvete, asi unongogara uchingotyonga ngozwe mhepo unonga utoti zvatouya hezviro zviya. Mutungamiri urindokurudzira anhu kuti vadini, tichavabvise munzvimbo dzakashata teyatsvagire kwekuenda pavanasi. Asini hangu papfungwa dzangu ka taibatokumbire kuti mwetinogara pasi pemakomo, saka dai vaedze kuti vangatitsvagire pekugara.
Mukutaura una mukoma Morisi, ndiri muno muHarare. Panyaya yecyclone Idai tirikurudzira dai hurumende yanyatsonzwawo zvichemo zvevanhu vari kuchimanimani nechipinge. Dai wanzwisiso zvichemo zvevanhu vechipinge nekuti vazhinji vari kuchemera kuti dai wawanirwa kumwe kuri nani, kuitira kuti mangwana vasazosangane zvakare nedambudziko irori. Tikuchishikanawo zvakare nezviri kuitwa, vanhu ava vaakubirwawo zvakare pazvinhu zvishomanana zvavanenge vawana izvozvo zvokuti chingurudza. Zvarega kuitika nekuti kuna vamwe kutora mwoyo panyaya dzekupa chita mari kana magumbezi kana chikafu chikubva chabiwa.
Regai tiende kuna Ashley Panare.
Dambudziko rakasanganikwa naro kwaMutare rakadarika bhata harisi kutifadza, because kwatone mavouchers ari kutora rubatsiro rwevanhu vachishandisa, because vanhu veko vari kunyunyuta vachiti hatisatawana kana rubatsiro nanhasi. Havanotya vaPatrick Mukotiri, vanoda kutaura neni.
Ngavapinde muchirongwa. Mukoma Patrick, taurai tinzwe.
Mabatirwo ari kuitwa vanhu vari kunana Chipindi, especially Chipindi, haana kumira zvakanaka. Vanhu ava havasi kuona rubatsiro rwakanaka, especially pakaita ward inenge ichinzi yakaenda kuopposition party, kana ine unyere kupei kuti ine vanhu veopposition party, havawani rubatsiro rwakanaka. Dai kuri kunzi mari yakabuda inenge yapuwa rubatsiro kune dzimwe nyika, maorganizations iwawo oenda onovaka ega.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm, apo tiri kutarisa zviri kuitika makongresi ematunhu ebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekwaMutsvangwa kuchimanimani East vanoti nhasi vaswera vakagarira guyo sembwa sezvo chikafu chavanga vakamirira chisina kuuya. Hurumende ya America inoti dutu mpengo recycloni idai rakaparadza dunhu remanika land zvakanyanya uye zvakaitikako zvinopisa tsitsi. Rwanda iri kucherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva paitika kupondana kwemarudzi mwana 1994. Tabatashwa kumagumo echirongwa chedu chanhasi vainesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.